Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wangu tine zvirongwa zvakakuti zvakanaka zvakanaka iti chinomhone mhuru yayo tichira kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejista kuvhota. Tine zvakanangana neavo vanonzi maaliens.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparurawo zvirongwa zvekukwezva madzimai nevana vavo kuti vanonyoresa kuvhota. Varimi vefodya vakawanda mudunhu reMashonaland West vonyunyuta kuti vari kubirirwa pamutengo uri kutengwa nawo fodya yavo mukaroyi.
Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati moupenyu hwake pamwe unoona kunge wakazvidzika, pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here chingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here chingabvawo munyika yeZimbabwe.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke yeBeautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wave kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvinokurudzira madzimai nevanasikana kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti mumazuva mashoma anotevera vanenge votenderera nenyika yose nechirongwa chavo chinonzi Mhoune Mhuru Yayo, icho vanoti chichabatsira mukukwezva madzimai. Vanotiwo vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo zvinobatsira vanonzi vekunze kana vabva kure. Zvirongwa izvi zvinotevera zvimwe zvakaparurwa nemubatanidzwa uyu zvakaita sebereka mwana pamwe nechimwe chakaparurwa mukupera kwesvondo kuno nevechidiki kuchitungwiza. Ngatinzwei vamonzora vachitsanangura.
Wangu tine zvirongwa zvakati kuti zvakanaka zvakadai iti chinomhone mhuru yayo zvichira kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejista kuvhota. Tine zvakanangana neavo vanonzi maaliens. Maaliens vanhu vaiva vekuti vabereki vavo ndevekumalawi, Botswana, Mozambique, Zambia, South Africa, vanenge vachishanda muno muZimbabwe kana takabarirwa muno muZimbabwe. Vanhu ivavo vane kodzero dzekuvhota, saka tatine chirongwa chakanangana navo ivo vanhu ivavo kuti varejiste kuvhota. Nevanhuwo vasati varejista kuvhota ngavarejiste kuvhota, tichida kuti tiemphasize kuti nokuti pari kugadzirwa voters renewal, hazvinei kuti wakambovhota kare, unofanira kurejista panyowan.
Zvirongwa izvi muchange muchizviitira matunhu api vamonzora?
Tiri kuita kumatunhu ese emuZimbabwe. Tiri kuenda tichaenda kumaruwa, tichaenda kumadhorobha, tichaenda kunzvimbo dzakatenderedza madhorobha dzatinoti maperihaven, tichaenda zvakare kunana diaspora. Saka tiri kunanga nzvimbo dzese dzine vavhoti vemuZimbabwe. Tichange tichienda zvakare kumapurazi ikoko, tichinotaurirana nevariko kuti zvakanaka kuti vavhotere imwe hurumende inoita kuti vakwanise kushandisa mapurazi iwayo zvine musoro.
Mhoune Mhuru Yayo, ko bhuru
dzizozo tine mhone mhuri yayo nemwe yatotibereka mwana tiende dzizozo bhuru netumukono tidiki zvinonge zvichidikanwa ipapa chakadai kukosha ndechekuti vana veZimbabwe vese ngavaende kunovhota vangava nababa vana mai vakomana nevasikana
munotarisira kuparura zvirongwa izvi riini vamonzora
tiri kutanga musi wa 6 uno tikangobva musi wa 6 iwoyo takutongoenda kurura nyika yese chinangwa chiripo ndechekuti munhu wese ngaende kunoregista kuvhota
avanga vari mutauriri wesangano renera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kubiridzirwa pamutengo uri kutengwa navo fodya yavo nekuda kwekuti vakapiwa mbeu nefotereza nemakambani ari kutenga fodya yavo mukaroyi mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
varimi ava vanoti fodya yavo iri kutengwa nemari isingapfuure madhura maviri nechidimbu pakirogiramu imwe chete mari yavanoti ishoma zvikuru kana zvichienzaniswa nepamisika mikuru kuHarare varimi vanotengesa fodya kukaroyi havabvumirwe kunotengesa fodya yavo kuHarare sezvo vakapiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco kambani kana kuti mtc mumwe murimi wekazangarare kuhurungwe vatimothy chizuma vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti fodya yavo yose mabhera makumi maviri nemashanu yakatengwa nemari iri pakati pedhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora maviri chete pakirogiramu
sara munegosheta naye ndeuya anenge akupa prize but already muna gazeta prize ndapa class bozengo mechanisa ka class raiso pa fojga yako anditi ne grade raiso pa fojga yako ne zvipapi pa sheet pa anditi papero yako ngotasa zvona zvotai zvotungoenda nechi mabhero mazhinji anonzorwa madola 50 $2 dola 50 $2 ndo mabinamba emabhero mazhinji anenge achipwa chi
vachizuma vanoti sezvo vakanyorerana chibvumirano nemakambani anotenga fodya yavo vanomanikidzwa kuendesa fodya yavo kwavari vachizuma vanoti makambani havasi kuzadzisa chikamu chavo chavakabvumirana chekutenga fodya yavo nemari inotarwa pamisika yefodya nyika yose
kuti ukomplaini kwokuenda kwachaona kwaunoenda bhozi unenge wangokiwa akupa contract form zvavanenge vakataura pacontract form ndozvinozokusungirira asiwo vasina kuita zvakakodzera uye zvakafanira zvamakanyorwa napacontract form vanenge vasina kuita zvizvo
asi mumwe mushandi weMTC asina kuda kudomwa nezita anoti varimi havafanirwe kugumbukira makambani ari kutenga fodya yavo mushandi uyu anoti fodya yevarimi vakawanda haina kuibva zvinodikanwa uye yakatadza kuomeswa sezvo yainge iine mvura yakawanda mushandi weMTC uyu anoti dambudziko rinofanirwa kuchema varimi nderekuti sei vachipiwa mari yavo shoma iyoyo ari mabond notes asi vatengi vefodya vakauya nemari yekuAmerica uri musvo varimi vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga uko vasingabvumirwe kutora mari inodarika madhora makumi mashanu pazuva mamwe mabhanga vari kutopa mari madhora makumi maviri pazuva iyo vanoti shoma sezvo vachida kubhadhara vashandi vakavayambura kunhonga nekupisa fodya yavo dambudziko remari iri riri kuita kuti varimi vamanikidzwe kutenga mari vachishandisa mari iri mumakadhi avo pamusika mutema varimi vanotenga mari nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Kambani yeMTC imwe yemakambani akawanda ari pasi pekambani hombe yeAlliance One International Incorporation inowanikwa pasi rose asi muzinda wayo uri muNorth Carolina kuAmerica. Alliance One International inotenga fodya muAfrica munyika dzinoti Malawi, Tanzania, South Africa, Zambia, Uganda, Kenya neZimbabwe voigadzira nekuitengesa kuAmerica, Europe neAsia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukambani iyi vaKenneth Langley vanoti kambani yavo yakayamura varimi vepasi vanosvika zviuru gumi nemari inosvika madhora mamiriyoni makumi maviri nematanhatu gore rapera kuti varime fodya yavari kutenga. VaLangley vanoti vacharumura varimi vavari kuyamura nezvekurimisa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 kuKaroyi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana kuti zvikoro zvave kuvhurwa nemusi wechipiri pasina zvatichagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera. Mutungamiri wesangano iri vaobet Masaraure vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemari munyika richatadzisa vabereki vakawanda kugadzirira kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro nenguva. Vanotiwo chimwe chisina kugadziriswa inyaya yehwaro hwedzidzo kana kuti curriculum iyo yakasimudza mutauro mukuru kubva kutanga kwegore. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nevadzidzisi nevabereki zvikoro zvichida kuvhurwa kudai. Pane nyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga iri kuita kuti maticha mazhinji agara ari pamakiyu vachitsvaga mari yavo, zvichavatadzisa kudzokera kubasa nenguva, zvichikanganisa basa ravo. Zvitarisa zvenyaya yekesho ichatadzisa vabereki kuti vapepe vana vavo zvakakwana zvekuti vaende kunodzidza, zvichatambudziko zvikuru kwazvo zvikoro zvinge zvichivhurwa. Achitarisa zvenyaya yekarikulamu iri kushandiswa muzvikoro yakaimpozwa navadokora isingadiwe nevanhu, isingaenderani nezviri munyika, isiri kusapotwa nebudget renyika. Tiri kuti ichawedzera zveconfusion muzvikoro, confusion yatakaona kutanga kwegore temu yekutanga, nekuti zvikoro zveteranga rigore bara ramhanya, vanhu vasingazive chekubata kana pekutangira dzidzo isiri kuwanikwa yakakwana muzvikoro, nekuti vanhu vanga vasingagoni kuimplimenta karikulamu yacho. Tichitarisa zvenyaya yepoliticization yemaschools, tichitarisa munyaya yemaelections akuya 2018.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira tichiona kuti mune zvichemo zvakawanda kudai?
Chekutanga panyaya yekugara kwevadzidzisi vekumaruwa, tiri kuti dai hurumende yaisaya tiri kuti education equalization fund iyo ichange ichipiwa mari kubva kune mari dziri kutambiswa dzezindef. Chechipiri tiri kuti vaiwedzere yatoti rural retention and attraction allowance ive inokwanisa kuita kuti vadzidzisi vekumaruwa vafarire kudzidzisa ikoko, yatiri kuproposa kuti inge iri 100% yesalari. Pakarikulamu tiri kuti karikulamu iyo dai yabviswa, waiswa karikulamu inenge yebvumirana nenyika yose inoenderana nemasocial economic conditions ari munyika medu.
Zvichemo zvese zvamataura izvi zvinhu zvagara zvamaa muchingonyunyuta nazvo makore ese, munotarisira kuti pane chinganzwikwa here chingashandurwa?
Tinoziva kuti takutaura nevanhu vakaoma musoro vasingadi kuteerera zvinotaurwa nevamwe, asi isu pese patiri kutaura apa hatina kugumbata maoko. Tiri mushishi yekuramba tichimobilisa, tichibvunza vanhu vakawanda kuti vanzwisise urongwa hwedu nekuwanda kuri kuita vanhu vazhinji vaakunzwisisa nyaya tiri kutaura iyi. Tiri kutarisirwa kuti kana vachiri varamba vachinyarara vasingapindure zvichemo zvedu, tichaona patichadzokera mumastreet matinombogara tiri.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet Masaraure vari parunhare nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nedare reparamende rekuongorora kuti mari dzakapiwa vechidiki nebazi rinoona nezvekuendesa upfumi kuvatema nevechidiki dzakafambiswa sei. Pane kunyunyuta kwakanyanya munyika kuti mari dzadzina kufambiswa zvakanaka. Nekudaro nasi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema uye ichionawo nezvevechidiki Honorable Mayor Wadya Jena, avo vanoti vari kutanga nemusi wemuvhuro mangwana kuferefeta kuti mari idzi dzakafamba sei. Tatanga nekubvunza vaWadya Jena kuti chirongwa chavo ichi chinenge chichifamba sei chaizvo.
No, zvatiri kuita tiri kuita mapublic hearing nematours kunoona kuti mari dzakareleaswa Ministry of Youth and Digitalization Economic Empowerment in conjunction nemabank akafanana neCAB inonzi Underwood Mutual neStandard neIDBZ neCBZ. Mayouth akapiwa mari tinorana 90 million of dollars. Vamwe vachiwana mari ma 5000, ma 10000, ma 20000, ma 1000, ma $500 per project. Saka tida kutione kuti ma project avaka apply, ma proposals avo akaita woti inini blessing ndikuda kuita zvekuchengeta mombe. So go tonoona kumusha kwako pacho pawakati unochengetera mombe toona dziripo here, kana wakati uri kuita zvekutengesa chakati shop yacho iyoyo pacho pawakanyoresa, nekuti vamwe vanoita fraud yevachinyepa and then vamwe vanoripo havana. Remember takaita ma takainvita mabanks akauya, takainvita vamwe mayuta akauya. Mabanks aikomplaina kuti madefaulters rate is so high, ikuma almost 80-90%. Mawini kuzotora mari, mayuta acho mamwe arudzi akatotora mari akashandisa zvisirizvo. So we want to do more fact finding business so that we will ascertain is it the correct thing that was done. And also remember kuti pakaita ma invitations ema companies akapa mari nemayuta akauya, vaitaura nyaya dzekuti to find kuti vamwe vanhu vanenge vachinzi vakapiwa mari vanenge vachizivana na certain minister or vari connected kuna certain politician. Isusu tinose parliament, what we must do is kana mari dzichipiwa izvi zvinofanirwa kupiwa vasingatarisi kuti unosapota bato ripi, vasingatarisi kunoenda kuchepipi, vasingatarisi kuti ganda rako rakaita sei. Mwana weZimbabwe as long uri between the ages of 18 and 35 is defined by the constitution, uri muyouth unoqualify. So zvizhinji tichazonyatsokupai kana takuita ripoti yedu.
Saka muri kutarisira kuti muchaeshanyira vechidiki vakawanda zvakadi?
Nyaya inonetsa nyaya yefunding. Tinoziva kuti hakuna mari mazvano, because kuti tisimuke separlament pano pachidiwa mari dzekufambisa accommodation dzechikafu dzekudaidzawo kubhuka mavenues zvakawanda wanda. Saka what we are going to do right now, tiri kuti tichabva musi weMonday come this coming week in Monday for 8 tetri ku Victoria Falls echotinda ho kuti ino the public hearing ma UPS ma interested groups ese ma NGOs vanoda vema church vese anechokuita vanoda kuya kuzonzwa vanoya kuti papfungwa dzavo kuti vakawana mari here ikoko ku Big Falls iri anda matoti vakabenefit here voti udza matambudziko akasangana nawo. That's Big Falls. And then musi we Tuesday musi wa 9 tinenge tiri ku Bulawayo. Bulawayo tichatoma a project was matakapiwa nema banks kuti kwa Bulawayo kwakapiwa mari yakati totenderera tichiona mayuta akapiwa mari toona kuti vakashandisa mari yacho zvirizvo zvavakaikweredera here. And the top bypass apo toya kukwekwe muso Wednesday toita public hearing kumbizo ku community center kumbizo mayuta ese anofanira kuuya kutoedza izvozvo totendererawo kuona kuti vakapiwa midlands kukwekwe ndevapi vakaita zvakadaro here. And then muso Thursday muso 11 tinoenda kugoke nembudziya kune vakapiwawo mari kumisha ikoko tonoona kuti havana kunyepera hurumende here kuti mari yavakapiwa vakaishandisa chii. Tobva ipapo todzoka toenda kubhindura. Bhindura tinotarisa the same thing again. Bhindura toenda kumarondera kuna vachikomba topinda mumusha kuna masadza kwese kuya. Tobva ipapo toenda kunyanga. Takaenda kunyanga tichasvika nyanga yese manyika lendi tichenderera tozoenda kumasvingo. Kumasvingo tichaita public hearing.
Saka vanenge vasina kushandisa mari zvakanaka vanoitwa sei?
Whoever being or misused or misrepresented kundida mari yakati kushandisa zvakati, isusu kuti mutemo unofanirwa kuapplyiwa regardless yekuti ndiana.
Manga makateerera kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema, Honorable Justice Mayor Wadyajena. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iyo zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuro yatakaita naPastor Adonis Kupe Ayema vekereke yeBeautiful Ashes Ministries International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Ndinoitwa Pastor Adonis Kupe Ayema. Inobata nekereke inonzi Beautiful Ashes Ministries. Inova sangano ratakatungamirwa naMwari kutanga muMaryland, USA. muna 2011.
Rinowanika kupi sangano iri kunze kwemu Maryland mamakatanga muri?
Takatanga mu Maryland kugadzira mapepa imomo nekushumira imomo, asi Mwari vakazotifambisa nekufamba kwenguva kufamba kune mastate nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muUnited States. Iko zvino tiri kushanda tiri kuAtlanta, Georgia, asi home office yedu iri muMaryland zvayo, asi tinowanikwa tiri muAtlanta, Georgia. Tinowanikwa zvakare online platform nemaprayer line. Saka zvinobatsira kuti vanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vakwanise kusvikirana nesu patinenge tichishumira.
Tinoona kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe asi muri kugara muAmerica. Mune nzira here dzamuri kuita kubata nevari kuZimbabwe kuburikidza nekereke yenyu?
Hongu, patakatanga mune 2011 tanga tichishanda nerimwe sangano ranga richikuta kuzokubatsira vana vezvikoro. I think program yainyanya kubatsira vanga vari kuzaka. Saka taibatsirawo ipapo tichiita matournament ebhora nekuti vana vaungane vaone kubetserwawo, kupuwawo mbatya, kupuwawo zvakadaro zvinovabatsirawo mukurarama nekuti vaonerwe mvura and so forth. And tichibata nevamwewo vanga vachitumira masanitary pads kuvana vekuzvikoro vanasikana kuzvikoro kuZimbabwe. Sa tachibatirana navo ipapo, uye tinoenda kuZimbabwe tichinoshumira Beautiful Ashes Ministries. Yakatangwa asi tine chete kwatakabvawo kunonzi kuNew Covenant Ministries iri muZimbabwe imomo. Saka tinobetserawo kana tichiuya kumasanganowo tichishumirawo iye zvinenge zvichidiwa muZimbabwe.
Mune tarisirowo here rekuti mune ramangwana muzovhurawo kereke yenyu kuZimbabwe?
Kana Jehovha vachitungamira kudaro zvinogona kuti zviitike tive neofisi iri kuZimbabwe, nekuti kuZimbabwe ndo kwatinobva, kuZimbabwe ndo kumusha. Saka isi kana vachitendera kuti tive neofisi inorana kubva kuZimbabwe ikoko, shungu dzedu kubata vanhu nerudo rwaJesu, kuratidza rudo rwaJesu in a practical way, even tichivaratidza nekuvashumira, asi tiratidze rudo rwaJesu mukubatsira vanhu mune zvinhu zvavanonida zuva nezuva.
Nhasi ishoko ripi ramungapawo vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Nhasi ndingape shoko rinobva kuna John chapter 1. Kana chitaura nechishona ndinowanza kuda kuverenga richishona chairo tinyatsotandichivanhu chedu. Amen. Rinobva verse 46, John chapter 1 verse 46. Inoti iyo muchishona, Natanieri akati, Nazareta, pane chinhu chakanaka chingabva kuNazareta here? Firipi akati, uya uone. Amen. Nhasi ndingade kungosimbisa vana veZimbabwe vakateerera kuti patiri kuona apa pari kutauriranwa panapa, ende pane kushorwa kuri kuitwa, kuri kubvunzwa kuti kune chakanaka here chingabvawo kuNazareta. Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pama mukati moupenyu hwake, pama unoona kunge wakazvidzika, pama kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pama pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here chingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here chingabvawo munyika yeZimbabwe. Asi tinoona apa Natanieri upindu hwangu, uya uone. Kana wazouya uchazoona kuti makanaka muNazareta imombo mune zvakanaka zvinobvamo. Anga amudzwe papo kuti uya uone mwanakomana ari kuuya muprofita Jesu waNazareta, mwanakomana waJosefa, anga audzwa zvakanaka. Asi Nazareta yaizikana senzvimbo yechirungu inoti it was known as the city of garbage, kureva kuti muNazareta maingotarisirwa kubuda marara, manga musina chakanaka chaivemo muNazareta. Asi Jesu mwanakomana waMwari anouya, baba anosarudza kuti abve muNazareta, abve mucity of garbage, abve mune marara, abve mune pakazvidzika. Hazvinei kuti iwe uri pai, asi nhasi ndoda kukuudza kuti Jehovha vane chakanaka. Nhasi ndoda kukudaidza kuti uya uone kuna Jehovha anotaura Mapisarema 113 verse ya 7, anosimudza marombe kubva muguruva achizovagadza nemachinda, anovasimudza kunzvimbo dzakazvidzika achivaita pamusoro-soro. Nhasi ndoda kusimbisa munhu akanditeerera nhasi, ungave uri kuZimbabwe, ungave uri kupi, Jehovha vane zvakanaka. Takatarisirwa pasi munzvimbo dzakawanda, zvikanzi pane chingabudawo here kumaZimbabwe, kune chingabuda here muZimbabwe iyi yadai kusangana nematambudziko.
chiko asi nasi kuna Jehova anogona iya kasaru za mchene kutase mana kwa mana wati azde mungu pasiti zanga haka wandaidu na kubuda jeso asi denga rakona zaka tanira kutu azde mkiti ufungabengi muna zareta memarara muna zareta musina chika naka sinofanira kubudamu laiwa mchiko kondero kutu inine wetu zile kutu kine tando inine wetu zile kutu ziri mo chaka naka chataka gajiria chataka itiro berikiza ni mwana komana Jesu Kristo. Amen.
Imi Jesu maganaka, imi Jesu maganaka, imi Jesu maganaka, jino libane, Jesu simbaraka.
Manzwa kubva kuna Pastor Adonis Kupe Ayema, vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International, vari parunare ne Studio 7, vari ku Atlanta, Georgia, muno mu America. Nako kambo disaster kubva kuna Mukanya Thomas Tafrenyika Mapfumo tavatashwa kumagumo echirongwa chedu sezvo ngo yedu yapera rigai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa yemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa kana kukurudzira madzimai kuti anga achienda kunonyoresa kuvhota. Manzwa zvakare huri kure yataita muchikamu chedu chechitendero na Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke ye Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 @voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri nkomo.